Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 9 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita hurukuro dzezviri kunetsa munyika asi kwete kupinda muhurumende yomubatanidzwa. Vamiriri vemasangano evarayiridzi emunyika yose nezuro vakasangana negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavhima pamwe nevamiriri veboka reZimbabwe Schools Examinations Council, apo vakazeya nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevarayiridzi munyika yose. Veruzhinji vanoshora hurumende nemakanzuru yamadhorobha nematunhu vachiti denovaita basa ravo zvakanaka, zvirwere zvekorera netyphoid zvaidaro zvisinganetsi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa varamba mashoko ekuti pane nhaurirano dziri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pari zvino, vachitiwo havasi kuda kupinda muhurumende yomubatanidzwa sezvakamboitwa muna 2018 nebato ravo. VaMnangagwa vakataura kuNew York pamwe pamusangano weUnited Nations kuti vari kuda kuumba hofisi yomutungamiri webato rinopikisa kuti apinde mudare reparamende achipiwa chiremera chinenge gurukota. Asi vachamisa vanoti izvi ndezvomugodzi matsuro. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weMDC akataura mashoko aya pane pfenyuro yeStudio 7 Live Talk na 8 PM manheru ane zuro.
Takanga tanyora kuna vaMnangagwa kakasiyana kushati aenda kusarudzo kuti tichimboonana, nokuti ndaizviziva kuti tasvika patasvika. Vazinoda kuti kana tasvika pakadai vanhu vazivane, nokuti vanhu vanoverengana uye vanhu vese vanofanira kunge vajairirana mafambiro avo kuitira kuti nyika iende mberi. Pari zvino mukaona dambudziko ratinaro nderekuti hapana kutaurirana, handina nhaurirano. Zvese zviri kunzi vachamisa vandaitika prime minister, handidi kuita prime minister ini, nokuti chandakasarudzirwa neruzhinji rweZimbabwe kutungamirira nyika ndikagamuchira, ndikatambira ende ndakafara nazvo. Naizvozvo ndakamirira kutotanga basa semasarudzirwo akaitwa navanhu, kwete zvokunzi prime minister. Ini ndingati ndoda kuti ndinzi takunokumbira remote indakapuwa TV.
Asi vanoti havasi kuzoitwa zvechikukuwatawata kana vopinda munhaurirano, vachiti vane zvinhu zvishanu zvavanoda kuti zvinge zvichigadziriswa.
Chokutanga tofanira kuwirirana zviri pachena kuti sarudzo dzemusi wa 30 July dzakanga dzaitwa vanhu vakavhota, asi zvakazotaurwa hazvizvo zvakavhotera vanhu. Ivo vaMnangagwa vanoziva, navachiwenga vanoziva kuti sarudzo padzakabuda vakavhoterwa ndevapi. Saka da kudzokera ipapo kuitira tive nekudzoredza masimba evanhu, vhoti ive nesimba. Toda kutanga tagadzisa nyaya yose chinhu chokutanga. Chechipiri inyaya dzekumhindurwa kana kuti kuzumburudzwa remareforms, shanduko inoda kuti igadziriswe munyaya dzesarudzo, munyaya dzemagariro ematongerwo enyika. Mukatarisa chaike zvino izvi, makanzuro haashandi zvakanaka, nokuti hurumende inenge ichingopinda ichingoita inobata mupfupi kubata murefu, kana kunoda kunokambura zvevapfupi nokuda kwokureba. Nyaya yemadzishi edu anofanira kuti anga akasununguka kuita basa. Media reforms, nyaya dzekuti majournalist edu anoita sei. Imi muri kutepfenyura muri kuVoice of America, toda kuti mutepfenyure muri muno. Izvozvo chechitatu inyaya yokuti munyika muno muve nerunyararo. amuzwe rinopisa munyika muno sarudzo kumbunyikidzana vanhu vane misodzi pamatama vane mavanga kumusana mbonje kumeso nekuda kwezvinoitika munyika muno toda kubva mutsika iyoyo tova nerugare tova nenyararo tova nekuvaka nyika yedu nemuono umwe chete izvozvo vana gukura hunti vana muramba tsvina vana first of August kupfurwa kwakange kwavanhu kuita kunge pari kupfurwa shiri kana mhuka hazvigoneki kuitika munyika
ko panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika
chechina inyaya yekugadzirisa nhanganyaya yekutoita sei kunoti gogogoi kune dzimwe nyika kunana America nyaya yechikwereti chatakaparamura chokuti taidya mari semushonga ameno wemusoro hauna kana dhosi kana chii kungohwira chete kusvika tsinga dzati tareta toda kugadzirisa nyaya yekutoita sei kugadzira chikwereti ichi toda kugadzirisawo nyaya yemagariro edu nekudyidzana nedzimwe nyika tibve mudambudziko ratanga tinaro rokuti pane kutokana nedzimwe nyika nokutukana zvinhu zvofamba mberi toenda mberi chokupedzisira inyaya yeupfumi hwenyika hwaparara kunyanyanyanya huori hwanetsa hazvigoni kugadzira chikorobho hachigoni kuzvichenesa chinotogezwa nevamwe
vanhu vakawanda zvikuru vakaratidza chido chakanyanya chekuti vapinde muchirongwa chelive talk ichi chaikokerwa naChris Gande naJonga Kandemiri ngatinzwei vamwe vakakwanisa kupinda muchirongwa ichi
ndinishumba ndirofanira kulusulu kubhinga imi vatamisa imi urongwa hweita huzevha munoda kuti murongere vanhu ndehupi sezvo matimu hamutida kubatana nevava urongwa hwenyu huri pasi damakatarisa imi kuti zvingabatsira vanhu ndezvipi ndatoenda hangu
maita basa vashumba vachamisa ndofunga manzwa mubvunzo wabva kubhinga uyo kuna vashumba
ndinotenda vashumba palusuru vapo ndakanga ndiripo mazuva apfuura pane vanhu vakasvika vane rutsigiro ndinotenda zvikuru isu tiri pachena pachena pedu ndepekuti tisu takavhoterwa neruzhinji muzimbabwe saka toda kuti nyaya iyi titoisvitsa kunana sadak kunana au igadziriswe kuitira kuti kuvhoterwa kwatakaitwa kuve kunoiswa kuti titungamirire vanhu vemuzimbabwe ateketudza anofanira kuteketudza zvinoenderanawo nezviri kudikwa nevanhu
pane mumwewo akakwanisa kupinda muchirongwa ichi kubva kukwekwe kumidlands
Mr. Obasanjo zvakanakai wachamisa munzi wavo ndevokuti mubvunzo wangu imi hamugutsikani here remakotsi emuno munyika munomu ndivo mubvunzo wangu wekutanga weconstitutional court makaenda kunokoti hamugutsikani nawo here judgment yakaturwa wechitu ndevokuti kuafrica unioni kwacho zvakazopapa se kwamaenda kuti muende futi ndivo mubvunzo yangu miiri iyo chete
hongu matare edzimhosva ane matongero aanoita asi munozviziva kuti matare edzimhosva kusiko kunoperera nyaya kunoperera nyaya kumatare evanhu matare evanhu dare guru revanhu rakagarwa musi wa30 July vanhu vakatara kuti waanda kuti vaatungamire ndiani hongu matare edzimhosva anenge akunozama kuteketudza kana achinge ateketudza anofanira kuteketudza zvinoenderanawo nezviri kudikwa nevanhu pasi kana zvisina kugadziriswa izvozvo dare rinogona kunge ratara mutongo asi tinoda kuti chitarwe zvido zvevanhu ndokwatadzokera kwokuti vanhu zvavakavhotera ndezvipi nyaya muri kutaura ekuafrica african court hongu nyaya yakaenda ikoko tinozviziva kuti inogona kutora nguva
vachamisa vakatiwo vari kuronga kuratidzira murunyararo uye vatotanga gadziriro yacho panyaya yekumwe kuratidzira kuri kurongwa vhiki rino nesangano revashandi rezctu vachamisa vakati bato ravo rinenge richitsigira urongwa uhwu sezvo vari bhande nebhurugwa nesangano iri zctu inoti haisi kufara nemutero uri kudzikwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube wekuti munhu abhadhare masendi maviri padhora roga roga kana achishandisa kadhi rekubhanga pamari iri pasi pemadhora gumi ndakamirira Studio 7 muWashington ndini Blessing Zulu
zvichakadaro mukuru wezanu pf muamerica Dr. Frank Guni vanoti vachamisa havanzwisisi kuti zvinorevei kushedzwa kuzotaura pamusoro pezvinonetsa munyika tabata vaguni kuti tinzwisise maonero ebato ravo
chekutanga regai titaure tichiti hapana zvitsva zvataurwa navachamisa vagara vachitaura mashoko iwayo president vamunangagwa ndo vakatanga kubuda pachena vachitanda wadza ruko rwavo kuti vachamisa nevamwe vese vemapatrizi mapengerwe yenyika uyai tigare pasi tizeye zviri kunyetsa nyika tibatane tivake nyika yedu techipiri hapana akamboti ari kuda kuita vachamisa prime minister bato rezanupf kupfurikidza na president wedu nehurumende vaikati iwo kuti tive mugwara rinoita dzimwe rinoitwa nedzimwe nyika dziri mucommonwealth izvo zvakavambwa nenyika yebritain inotungamirira commonwealth zvekuti mutungamiriri mukuru mutungamiriri weopposition hombe kana kuti webato rine vanhu vakawanda vanopikisa apihwewo chinzvimbo chine uremerera mungava muparamendi kana munyika hazvirevi kuti zvakanangana navachamisa zvakanangana nemapato ezvematongerwo enyika saka hapana akambokumbira kuti vachamisa vaitwe prime minister.
Chimwe chavataura inyaya yavanoti yelegitimacy vachiti vamunangagwa vari pautungamiri zvisiri pamutemo.
Hauko kurotomoka kusina maturo ndokunonzi kutakushaya nyaya. Kana vachiti vamunangagwa vasi pachigaro pavo zvisiri pamutemo vari kuda kuedza kuti chii. Vamunangagwa vakasarudzwa nevanhu veZimbabwe vachamisa vakapikisa kukunda kwakaita vamunangagwa vakaendesa nyaya iyi kumatare. Rikatongwa nematare kusvika kudare guru renyika rikatonga rikataura kuti vamunangagwa ndivo vakasarudzwa zviri pachena zviri pamurawo wenyika yedu. Bato reconstitutional court rakaita confirm zvanga zvataurwa nezimbabwe electoral commission kuti vakakunda musarudzo ndivamunangagwa saka vachamisa handizivi zvavari kutaura kuti vari kuti ivo ndo vakakunda vakakunda kupiko hatibvumirane naizvozvo. Uye tingati kana tichiti vachamisa uyai titaurirana hatisi kutaurirana nyaya yavari kutaurai tiri kutaura nyaya yekuti tingabatane sei tichipanana mazano nekuvakana njere kuti tivake nyika tibvise matambudziko ari munyika kwete zvekupanana zvigaro aiwa kwete.
Avo vange vari mukuru wezanupf muamerica Dr. Frank Guni vari parunare muwashington dc nestudio 7. Vamiriri vemasangano evarairidzi munyika mese nezuro vakasangana negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mazvima pamwe nevamiriri veboka reZimbabwe School Examinations Council apo vakazeya nezvamatambudziko anonzi ari kusangana nevarairidzi munyika yose. Munyori wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti musangano uyu wakavapa mukana wekuziya matambudziko evarairidzi anosanganisira nyaya dzokusabhadharwa kana vachishanda sevaongorori vebvunzo nedzimwe dzinobata varairidzi. Vanoti svondo rinouya vanotarisira kuita musangano negurukota rezvavashandi pamwe negurukota rezvemari kuti vazeye nezvemari dzemabhonasi avo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe.
Tatotanga kuita musangano nhasi naminista weeducation pamwe chete neZimsec. Ndandinati was a very productive meeting asi chikuru ndechekuti tatarisa zvino kuti tichazoita musangano nepublic service commission pamwe chete naminista welabor wapfeka nzenza saka takatomirirawo zvakanyanya kuti tikwanise kusangana nevakuru ivavavo tikwanise kuona chiedza chekuti tiri kuenda tiri kufamba here kana kuti tiri kudzoka kumashure saka takatomirira kuti tinyatsoona kuti chaizvo tiri kuende tinawo vakuru ava.
Asi pane tarisiro here yekuti munowana bonasi gore rino
kuti vangaita kuti zvinotarika zvamugabe nekutongera kuti kana mugabe chaire aita zvakutonga nyika ino akagona kutipa mabhonasi pese kusvika abva.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu mitengo yezvinhu iri kukwira vamajongwe mari hadzisi kuwanika munyika nezvimwe zvakadaro imiwo sevashandi vehurumende muri kutiwo pazvinhu izvozvo
tiri kuti hatisi kumbobva takaridzora tsvimbo zvichemo zvedu zvaramba zviriko ndicharamba ndichingotaura nyaya yekuti mushandi kwaari kwese ngaaremekedzwe ende tine chinangwa chekuti hurumende ngaikurumidze kuti tiite nhaurirano nayo tikwanise kugadzirisa nyaya yedu munguva iripo nepamusana pekuti varizinogara yatema tagara takaudza hurumende kuti aiwa vavazi kuti zvitemo zvedu zvitemo zviri genuini hongu vakati hati genare foreign currency asi chikuru ndechekuti zvitemo zvedu zviri genuini ngavazvigadzirise nekufa nguva isipo nepamusana pekuti tichitiri kuita kuti nyika ino irambe iripo.
Asi nhengo dzenyu dziri kukwanisa here kuenda kumabasa nekutenga zvamune muchitarisira kutenga nemaomero atiri kunzwa kuti aita zvino?
Hatichatozvigoni, ndosaka tiri kuti hatitombodzori chimbo nepamusana pekuti iye zvinei zvikakondida kuti mafuta akunzi adarika $10 kumwe sipo bhare sipo riri kunzira kuma$34 kune dzimwe nzvimbo. Toenda kuzvikoro tisina kugeza, tisina kudya here? Saka hatisi kumbomira nepamusana pekuti kana tiri vanhu vari kuti tirimunyika mao yakasununguka, hatingarambi takanyarira zvinhu zvichishata. Upo hatigoni kutenga, vana vedu kuzvikora havagoni kudzidza, saka hatigoni kunyarara kana zvinhu zvichitikomera. Toramba tichingodeedzera kuti aadai zviri zvino zvagadziriswa. Saka zvitemo zvedu zviripo, totavira kuti pataita musangano semasangano evaraidzi pamwe chete next week, tichaita zvitemo zvedu zvakasimba kuhurumende kuti ayo ngavanzwisise zvitemo zvatiri kutaura, ende ngavakurumidze kuteerera nyaya dzatiri kutaura tisati tapinda mukurama mabasa.
Zvichemo zvenyu zvamungati zvikuru ndezvipi?
Pane nyaya yemainvigileta yekuti varairidzi vari kuti havagoni kushanda vasingabhadharwa. Nechekutanga poita nyaya yepiri yekuti varairidzi vakapuwa mari dzemali, nyaya yatakamboendera kukoti, mari dzezvedu haana kubhadharwa zvakatigutsa sezvakaitwa wana mukoti gore rakapera. Nekuti vakatowana mari dzakawanda, isusu tangopuwa mari shoma shoma zvokuti hatina kuzokuya kunzwisisa kuti mari yacho atanga tapuwa mazuva aya yaise yaenda kuti ndopatingori ipapo kuti dai hurumende yanzwisisa kuti zvitemo zvedu izvi ngaizvitarise. Toita nyaya dzimwe dzakawanda dzeinfrastructure, nyaya dzekuti maticha ari kungotransferwa zvisina order, nenyaya yekutyidzirwa kwematicha muzvikoro nebullying inoitwa zvikuru nevanhu vekomisheni nemaDSI pamwe nemaheadmaster. Saka zvinhu zvese zvatatiedza kutaurwa naminista kuti ngatitaurirane tichakanganisira maticha ari kumaruzevha nepamusana kuti kodzero dzavo ikodzero dzevana vezimbabwe.
Avo vanga vari munyori wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakakokwa kuChatham House kuBritain kunotaura pamusoro pegwara ravari kutora mukuchinja nyaya dzeupfumi muZimbabwe. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisazve mutemo paKent University Dr. Alex Magaisa, avo vapinda mumusangano uyu kuti tinzwe maonero avo.
Vanguve vazama chaizvo kuti vaudze vanhu kuti vari kuzama neurongwa hwavakaita svondorapfuura rekuita kuti vavandudze upfumi uye kuti vagadzire mamiriro akaita nyika kuitira kuti vanhu vanouya vachiisawo mari dzavo vange vachiisa mari dzavo vaine tarisiro yekuti zvinhu zvinofamba. Havana kuvanza havo kuti zvinhu zvakaoma kumusha. Vataura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, asi vati vari kuzama kuitira kuti pange paine pundutso.
Tanzwawo vachivimbisa zviviri zvitatu vachitaura kuti vachaedza nepavanogonda napo kuti mari dzevanouya kuzodyara munyika dzichengeteke nezvimwe zvavanga vachivimbisa. Munoona zvichibudirira here nemamiriro akaita zvinhu munyika iko zvino?
Chokwadi chaicho maonero andaita ndechekuti murume uyu ane basa rakaoma. Kunyange ipo patataurawo ndati basa ramina riri basa guru nekuti nyika haina kumira zvakanaka. Vanokwanisa kunge vaine zvavanoda kuti vaite, asi chikuru ndechekuti vakwanise kuwana ratingati rubatsiro kana rutsigiro kuvakuru vavo vane masimba ekutonga.
Saka tinogona kuona here sekuti dambudziko guru munyika harisi remari asi nderematongerwo enyika?
Hongu, dambudziko guru reZimbabwe nderekuti matongerwo aitwa nyika kwenguva yakareba. Sekutaura kunosungoita vanhu vazhinji kuti pakaitika sarudzo iyi mwedzi miri yapfuura iyi dai yakafamba zvakanaka, dai pasina kutsutsumwa kana kukonzeri dzakazoitika idzi, nyika yedu ingadai yotosumuka yofamba iko zvino. Asi vazhinji vari kutarisa vari kuratidza kushushikana nekusagutsikana nekuti bongozo rakazoitika riya rekuti vanhu vakazourayiwa vakazodai zvakavhundutsa vanga vakatarisa Zimbabwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemitemo paKent University Dr. Alex Magaisa, vari parunhare kuLondon naEvans Zininga weStudio 7. Vagari vemumaguta nemumadhorobha pamwe nenyanzvi dzinoti nyaya yekuti vanhu vanoramba vachibatwa nezvirwere zvemanyoka zvakaita setyphoid necholera zvinoratidza kuti hurumende nemakanzuro emadhorobha nematunhu haasi kushandisa mari zvine mwero kwenguva yakareba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mende ine mtemo unoti makanzuro anofanira kushandisa zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemabhajeti avo kuita mabasa akaita sekuwanisa vanhu mvura nekutakura marara uye zvikamu makumi matatu kubva muzana semari yemihoro. Asi izvi handizvo zviri kuitika sezvo makanzuro mazhinji munyika ave kutotambirisa vashandi vavo mari yakakwira kudarika makambani anoshanda akazvimirira. Semuenzaniso, mukoti wemukanzuro yeHarare anotambira zviuru zviviri nemazana mashanu emadhora asi mukoti wemuhurumende achitambira mazana mashanu emadhora. Vaimbo vemeya veHarare vaBernard Manyenyeni vanoti nyaya yemihoro yevashandi ndiyo nyaya yauraya kanzuro yeHarare. Vamanyenyeni vanoti kanzuro iyi haigoni kuita basa rayo nekuda kwenyaya iyi. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kumisa zvese izvi yoona kuti mari yemvura yashandiswa mabasa emvura.
Nyaya huru ndeyekuti kwaita huori huri kuita kuti mari inobva kumvura kusuwereji nemari dzaakaunti. Mari iyoyo haisi kuzosha andiswa kudzokera kusimudzira mishina yemvura, haisiri kuzosimudzira kutakurwa kwemarara, haisiri kuzosimudzira kuwandudzwa kwekupiwa maservices kuwagari.
Vanotiwo nyaya yeuori mumakanzuro ndiyo iri kuita kuti makanzuro aya atadze kutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena, izvo zvinozokonzera kuwanda kwetsvina nezvirwere zvemudumbu.
Mari yemvura inobhadhariswa masalaries evamwe vashandi. Mari yemvura ndo yakuita sekuti inochengeta kanzuro, yet masalaries ari kupiwa washandi wacho akakwirisa uye kurikrutwa kwacho hakuna staira. Wari kungoramba wachirikruta, yet vanhu vanobhadhara marets havasi kuwana mabasa. Havana mabasa, vanorarama nevending, vanorarama informal sector.
Vamanyenyeni vanotiwo nyaya yekuti hurumende vagari nemakambani havasi kubhadhara mitero inoomeserawo kanzuro nekuita tsakita mabasa ayo. Izvo zvinozopedzisira zvakonzeresa zvirwere zvakaita sekorera. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti havadi kuti vagari vabatwe nezvirwere uye zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero yavo kuti kanzuro ikwanise kuvaitira zvese zvakaita sekuvapa mvura yakachena.
Vagari vane chikwereti chakati kurei kwazvo kukanzuro chinosvika icho kuma 700 million. Chikwereti chinosanganisira hurumende nevagari. Tirikuti vanhu vese vakatanga kubhadhara zvikwereti zvavo kukanzuro, kanzuro basa rayo rinobva raendeka. Tikawana mari iri kuvagari, even kuenda kunokwereta hatizokwereti nokuti tenge taane mari yekuisa sevhisi. Saka chikurusa chatiri kuda iko zvino kuti tisaite yatinoti pachirungu reaction, vatinge tinge tiri proactive. Proactive yatinoita iyi zvinobudikidza nokunge vanhu vabhadhara mari, isusu toenderana nemaplani edu atinawo sekanzuro yekuti toda kuzobvisa izvi tichigadzisa izvi.
MuHarare nemamwe madhorobha vanhu vanogara vakabatwa nezvirwere zvinokonzerwa netsvina nekushayikwa kwemvura yakachena nekusatakurwa kwemarara. Iko zvino pane vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakafa nechirwere chekorera uye hurumende yave kuita chipatapata chekutsvaga rubatsiro kuti ikwanise kurapa nekumisa kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vanoti zvirwere zvekorera netyphoid zvave kunetsa kurapika zvopa kuti vape vanhu nomba kuti vasatapurirwe chirwere ichi. Act 4. Vamanyenyeni nenyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti mafambisirwo ari kuitwa hurumende handiwo vachiti nyika haingararami nekupema.
So our health financing financing strategy right now is weak. Why? Because it's predicated on a vision, accumulation. Vanhu vari kumaneja fundi iyoyo, okay? Havana vision yekumberi kwekuti kana tikazowirwa nedambudziko tinowana pokumhanyira. Taakutaura about crowdfunding iri kubva kumastar wars economists edu. Crowdfunding surely hatina ere health financing strategy. Kumariku ekoneti angechunga nizwa yei chendiswa ku AIDS. Yaka mbufamba zeko marie.
Vano tuurumende ni makanzuru, vano fanera kugarava ini mariparu TV. Yeku batsira kana pachinge paita dambu zikurakaita sekorera. Trakirizo ichangu vamuki ituwa na University of Zimbabwe. Inuradza wakuti jirangu jagate miru wa Zimbabwe. Jaga kanganisa wajukuru mabasa e utano mwenyeka. Jaka buda mtrakirizo iyi. Iyo yakaiti wabazi rezwezizu epa msoro na University of Zimbabwe. Zimbabwe, zvinoratidza kuti mari yerubatsiro kunyika nemakanzuru yakadzikira nekuda kwezvirango izvi uye kuti mitengo yezvinhu nemabasa yakakwirawo zvakanyanya. Kirizo iyi inotiwo hurumende nemakanzuru vanofanira kutsvaga nzira dzekuunganidza mari muno kwete kumirira vekunze. Nyika dzakawanda nemasangano ekunze nemakambani akazvimirira ndivo vari kubatsira zvakanyanya mukurwisana nekorera pamwe nekubatsira makanzuru mukita mabasa ekuwanisa vanhu mvura pamwe nekutakura marara. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudya.
Vateveri vechikwata cheDynamos vari kupemberera mushure menguva refu yekuchema. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Ezve zvinotevera kurova kwavakaita Heron Towns 5-4 nemapenareti ndokupinda masemifinari echibuku cup kwapera mwedzi wese Dimbare ichingorohwa. Zvikwata zviviri izvi zvaive zvaita mangange 1-1 munguva yakatarwa mushure mekunge Dynamos yatungamira nechibodzwa chakabva kuna Quality Kangadze. Heron Towns ndokudimbura utungamiri uhu nechibodzwa chakakandwa naBlessing Majarira. Makundano aya haana nguva yekuwedzera vaye extra time zvekuti zvikwata izvi zvakabva zvapinda mumapenareti umo Dynamos yakakunda ndokupinza vatsigiri vayo mumhemberero. Asi Dynamos inofarira kutenda mubati wayo wechidiki wepagedhe Simba Chinani oyo akabata mapenareti maviri kuti chikwata chake chienderere mberi. Kunyange hazvo Dimbare isina kutamba zvinodakadza, murairidzi wayo mutsva Lloyd Sigove ari kufara nekukunda kwavo.
Aiwa, kana takunda kudaiso zvinounza donhodzoka kuchaunga cheDynamos, zvinounza rufaro nyika yese. Pa 10 million supporters, not 7, zvinotaurwa idzi. Pozi 7 dzaitaurwa tichiri 10 million. Izvezvi taa 14 million, saka Dynamos ine 10 million supporters. Nevasati vamboiona ichitamba. Saka kweze kumareserva kwaGutu, kuguruve, kwaRusape, kune bembero nhasi. Saka nhasi kana inini ndiri kufarawo nekuti nyika iri kufara.
Vatsigiri veDynamos havana kuuya kunhandare seuwandu hwavo hwemazuva ese. Asi mumwe wevaiva murufaro stadium, muzvare Judith Nyatsanza, vanoti vanga vachishungurudzika nekungorohwa kwechikwata chavo.
Tiri kuzwa kufara, tane nguva tisingafari, tichingorwadzikana kuti Dynamos chii chiri kumboitika.
Mutsigiri waHighlanders vaFrancis Muzembe vakasarudza kuuya kuzoona Dimbare vachiti ivo vari kushuwira Dynamos rombo rakanaka mumitambo inotevera.
Although timu yangu yakadyiwa ndafara kuti ndiuye kuzoona bhora nhasi ndikafara chaizvo. Dynamos ndonamatira kuti tisaende kudivision 1 nekuti itimu inounza mamwe masapoters anoita kuti zvove tichiona bhora. Saka ndafara hangu.
Asi Dynamos haisiriyo yega ine maroto ekutora mukombe uyu, sezvo zvimwe zvikwata zviviri zvemuHarare, Capes United neHarare City, pamwe neTriangle iyo yakarova Nichrat 5-1 dzichirimo muchibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvekare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita hurukuro dzezviri kunetsa munyika asi kwete kupinda muhurumende yomubatanidzwa. Vamiriri vemasangano evarayiridzi emunyika mese nezuro vakasangana negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavima pamwe nevamiriri veboka reZimbabwe Schools Examinations Council apo vakazeya nezvamatambudziko anonzi ari kusangana nevarayiridzi munyika yose. Veruzhinji vanoshora hurumende nemakanzura emadhorobha nematunhu vachiti deno vaita basa ravo nemazvo, zvirwere zvekorera netyphoid zvadaro zvisinganetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.